Vamunangagwa vane makore makuma nomwe nematanhatu uye ivo nemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa ndivo vaviri vanotarisirwa kuti mumwe wavo achakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamunangagwa vakaenda kuhondo yerusununguko vari mwana mudiki, vakakwira pazvigaro kusvikira vave kushanda nevaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Pakawana nyika rusununguko, Vamunangagwa vakapinda muhurumende yava Mugabe sekurukota raiona nezvevasori. Panguva iyi bazi ravamunangagwa ndiro rinonzi raive pamberi panyaya yekukura hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Nekupindana kwenguva, Vamunangagwa vakaitwawo gurukota remamwe mapazi ehurumende, vakazoitawo mutauriri weparamende muna 2000 mushure mokukundwa navaBlessing Chebundo veMDC musarudzo yemumiriri wekwekwe. Vamunangagwa vakazodomwa semutevedzeri wavamugabe muna 2014, vakazodzingwa basa navamugabe gore rapfuura vachipomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Vakatiza vakaenda kuSouth Africa, vakadzoka mukati memasvondo mashoma. Apo vakadomwa kutungamira ZANU-PF nehurumende mushure mokunge vamugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto. Mupepeti webepanhau reThe Independent vaDumisani Muleya vanoti Vamunangagwa munhu agara munyaya dzematongerwo enyika nehurumende kwenguva yakareba, uye izvi zvinovapa mukana kudarika vamwe vese vachapinda musarudzo.
Semunhu ari mugovernment toziva kuti zvinhu zvemuno zvinoshanda sei. Maresources emugovernment anga achitora achiendeswa ku ruling party zvichingosangana kudaro. Of course vanobudawo vachinotsvaga maresources kumashamari dzavo, vana China ikoko nedzimwe nyika. So vane maresources plus vane party yavo ine experience pakupinda pamaelections avo. So vane zvakawanda, maadvantages akawanda vachipinda musarudzo iyoyo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumanzi vanoti pamwedzi mishomanana yavapinda panyanga, Vamunangagwa varatidza kuti mutungamiriri anoterera zvichemo zvevanhu.
Tirikuonawo vokuChina president vakavadaidza vakati aimbouya kuno timbotaurirana. Tirikuona kuna naIMF ikiko vari kutaurirana. Saka zvunhu zvinofadza, saka zvunhu zvinoratidza pasi rose kuti aiwa, uyu mutungamiri unonzi Vamunangagwa munhu anoda kuti zvinhu zvinyatsokufamba negwara rakanaka kuti nyika noupenyu wemhuri yeZimbabwe ushanduke.
Vachirumanzi vanoti izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti Vamunangagwa vave nemukana mukuru wekukunda musarudzo. Asi vamuleya vanoti kugara kwaita Vamunangagwa muhurumende kubva muna 1980 kunoitawo kuti veruzhinji vaone sekuti ndivo mumwe vanhu vakaunza nhamo yanetsa vakawanda. Vanotiwo Vamunangagwa vatora masimba mubato reZANU PF rakapatsanuka zvakanyanya, uye vari kuratidza kukundikana kubatanidza vanhu muZANU PF zvikuru. Vanozivikanwa kuti inhengo dzeGeneration 40, chikwata chagara chichinetsana neTim Lacoste panyaya yemasimba muZANU PF. Vamuleya vanoti rimwe dambudziko guru raita Vamunangagwa inyaya yekuti vakwegura, uye vanhu vakawanda vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vane makore ari pasi pemakore makumi mana.
Izvozvo futi disadvantage because pageneration apa vari kukwidzana nemufana mudiki. Mufana mudiki uyu anoidentifya negeneration yechidiki. So naturally most of the young people of course vachazotarisa kuti ZANU iri kuoffer chi, MDC iri kuoffer chi, but iyoyo generation gap yavo nemavoters idisadvantage.
Mutauriri weMDC notungamirwa navaWelshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti Vamunangagwa vave mutana uye vazhinji munyika vave kuda utongo hwevechidiki.
Ende tichinotikonesa chii vana veZimbabwe kusarudza wechidiki tichisarudza vanhu voenda kunovira zuva? Saka nokudaro tiona kuti Vamunangagwa vane vati kurei kudarika vaChamisa. Two, Vamunangagwa vakundikana kuratidza siyano yavo navamugabe kuti vana veZimbabwe vavone siyano kuti pane zvakatibetsera kunze kwokungoona masoja mustreet. Pane zvakatibetsera here pakubva kwavakaita nokuchinjana kwamugabe? Vanhu havasi kuona siyano pari zvino.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaWellington gadz kutambudzikwa vanoti nyaya kuti vamunangagwa vakashanda kwenguva yakareba navamugabe inoita kuti veruzhinji vaone sekuti hapana musiyano pakati pavo navamugabe.
Sekunge vashanda vese kumakore akawanda, vanhu vanongofungidzira kuti vaita zvinhu zvose zvaitwa navamugabe ivo vange varipo vaita vese, asi kuti nhasi uno vazongomuka vakuti ini ndakasiyana. Saka vanhu vanogona kunetsikana kuona kuti vasiyana papi ivo vamboshanda vese kumakore akawanda vachigara vese kumakore anodarika makumi mashanu.
Asi vanoti vamunangagwa vari kufarirwawo nevazhinji nenyaya yavo yekukoka vemabhizimisi vekunze pamwe nekugadzirisa ukama hwenyika nedzimwe panguva pfupi yavabata matomu.
Zvingangovapa kuti vanhu vavavhotere ndezvekuti vanhu vanofungidzira kuti nenyaya yavo yekuti vari kuita zvemabhizimisi kuti nyika iendere mberi, uye kuti vanhu vanongofunga kuti semunhu mutsva vanogona kungomuti gadimbomupewo mukana pamwe angangoitawo zvitsva zvakasiya nezvanga zvichiitika.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinotiwo chimwe chinokanganisa vamunangagwa inyaya yematorero avakaita masimba, uye vamwe vanoona sekuti havana kushandisa nzira kwayo. Vamuleya vanoti iyi ndiyo imwe nyaya inogona kuderedza mukana vamunangagwa wekukunda musarudzo, kusanganisirawo nyaya yegukura hundi yakaitika ivo vari gurukota revasori. Pane mapato anodarika 130 anotarisirwa kupinda musarudzo dzegore rino, asi mapato makuru iZANU PF neMDCT. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.